Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanasi chishanu nyamavuvu 17-2018. Sachigaro we MDC inotungamirwa na va Nelson Chamisa va Morgan Komichi vanosungwa vachibva vavharirwa muchitokisi vachipomerwa mhosva yekuvhiringidza urongwa weZimbabwe Electoral Commission wekuzivisa veruzhinji zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mapurisa anoti achaendesa vaKomichi kumatare mangwana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kupikiswa nava Nelson Chamisa veMDC Alliance mudare reConstitutional Court. Kukunda kwavo musarudzo yemutungamiri wenyika vanotenda nyika dzemuSadak nekuvatsigira kwadzakaita musarudzo dzavanoti dzakanga dziri pachena uye dzisina mhirizhonga. Rimwe sangano rakavambwa nechizvarwa cheZimbabwe riri kuBritain robatsira nherera 35 dzinobva mumaruwa akasiyana siyana. Upenyu hwevana veZimbabwe vari kugara muBotswana hwopinda munhamo yachikwepa yekuti uku chakarumwa uku chiri kupiswa nemoto zvichitevera danho reBotswana rekugadza mutemo unosungira nyika iyi kutanga kupa mabasa kuzvizvarwa zvenyika iyi vekunze vasati vapiwa mabasa. Muchirongwa cheLivetalk na 8 PM tiri kutarisa musangano weSadak uri kuitwa kuNamibia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.